Ndino kuchinganidzai nemufaro ini ndini tandono kawande dichiti heino misoro yenhau dzanhasi muvhuro nyamavhuvhu 6/2018. MDC Alliance inozivisa vatori venhau kuti ichiri kuunganidza umbowo hwese hunodiwa kuitira kuti ipikise mudare reElectoral Court zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission ichiti mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo. MDC Alliance inotiwo iri kupikisa zvekare zvakabuda mune mamwe matunhu musarudzo dzenhengo dzeparamende. Mushandi weZimbabwe Electoral Commission kuChegutu West vaGodfrey Masiri vanosiya basa zvichitevera kusabata basa kwavo zvakanaka musarudzo yomumiriri weChegutu West. Munyika hamuchina kugadzikana zvichitevera kudirwa kunonzi kwakaitwa mauto munzvimbo dzinogara veruzhinji, uye mauto aya anonzi ari kufamba achirova vanhu vasina mhosva dzavapara zvikuru munguva dzehusiku. Nyakupomerwa mhosva yokupisa musha wenhengo yeZANU-PF kumutasa Central omiswa zvekare mudare redzimhosva mangwana achikumbira kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Studio 7 inoita hurukuro nevatori venhau vachizeya maonero avo zvakaitika musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe, umo mauto nevanhu vakapakatira zvombo vari kupfuvisa veruzhinji munzvimbo dzavanogara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.